manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina ndira 16 2025 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe. Munyika mave kuita gakava guru padano rebato revamwe muzano PF rekuda kuti mubumbiro remutemo rivandudzwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voonekana nemhuri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kushora zvikuru mashandiro eChina muZimbabwe vachiti iri kungomora huchi hwenyika asi vanhu vakawanda vachiramba vari muurombo. Amai Tremont vaitaura pachirongwa cheAmerica chinonzi Do Hard Stuff chinokurudzira kuti paitwe zvirongwa zvekuwanira vanhu mabasa. Vati kunyangwe China ichiti iri kuchika mari muZimbabwe, vanhu havana chavari kuwana kunyanya kumigodhi uko vashandi vari kubatwa senhapwa. Asi muzinda weChina unogara uchiramba nyaya iyi uchiti kuda kukanganisa kudyidzana kwayo neZimbabwe. China inoti America inofanira kutanga yabvisa zvirango zvayakatemera nyika. Asi amai Tremont vanoti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vashoma vanoita zveuori vachitonga nedemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano.
America yabaya dedenge mukanwa kunyange zvazvo maChinese asikazvifariri nekuti America ikataura ka pasi rese rinoteerera. Saka veChina vamhanya kunoita noise nekuti vanoziva kuti zvinovakanganisa chimiro chavo. Plus munoziva America basa rayo muAfrica kubatsira vanhu kutitonya dzevarombo riri well documented. Hatizve kufembedza kana kuita sei. Kana vateereri venyu vanoteerera Studio 7 iyi vanondoziva kuti vari kutobatsirwa macommunities nemaamericans. Tinoziva food aid America US aid program neUK aid yemabritish vari tu ndo mabigeti dona muZimbabwe. Tinoda mari zhinji chaizvo. Hatisati tamboona vakauya rubatsiro rwe China muZimbabwe kunze kwezviraisi zvakapiwa vanhu nezano PF.
Sika China iri kuti yakavaka nhandare yendege ikavakawo paramende itsva nekudaro vari kuti vari kuitawo kazvinobatika.
Panonga pakaitwa madati mane ponzi panobhadharwa negoridhe paneko maagreement anoitwa. Nhandare yendege yedu mukaiona izvozvo mukaenda kundosa inonzi Robert Gabriel National Airport. Yaifananga iri world class in terms of kutonaka pachizvadiporeteza cost mukati hamakanaka vamuri nani. Outlook yayo inoratidza kuti nhandare nyowani here yavakwawo nguva inei ifanga nemadesign bacha. Tingaicompare here neSouth Africa or other tambo yakavakiwa nguva yeapartheid. Chitori nani iParliament chairi nani inoratidza zviri nani. Asi again urongwa hwacho hwakaitika ipapapa hakadyiwa mari ndiani. Vamwe madhiri anoitika munyika munomu tinonzwa kuti panoitwa madhiri emadiamond. Ndo paimwe inzaniso. Vavaiita magetsi ekuhwange eko. Vaiita vari kutibatsira. Sezvo tanonzwa kuti hanzi kuti tidaura kudzimirwa magetsi tifanira kubhadhara chikwereti. Saka zvinhu zvemachina hazviri transparent. Zvemaamerica zviri very transparent. Ukaenda kuhealth vanotaura kuti vanotaura mari kuzimbabwe and munoiona maketi.
Asika iwo muzvinafundo vanoti vanotedzera mitemo yenyika yacho idambudziko ravo here vekuChina kana kuti ii hurumende isingaone kuti mitemo yatevedzerwa?
Mitemo yanotedzera ndeiti maChinese haabhengi mari. Mutemo wenyika unoti Bank Act and Promotion Act inoti unofanira kubhenga mari every day for 24 hours after watengesa. Ndiani muChina makamboona mubhenge ebhenga mari avabhengi mari? Havana mutemo wanotedzera, havabhadhari tax maChina. Hii ndakaita study yepayment of tax in the gold sector by the Chinese. Ndakaita ongoro havabhadhari tax kuZimra maChina.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Munyika mave kuita gakava guru padanho rebato revamwe muZANU PF rekuda kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe vachifanira kusiya basa muna 2028. Ko chiri kupa kuti ZANU PF irambe yakatsika madziro kunyangwe kana ivo vaMnangagwa vakamboita sekuti havasi kuda kuita firapo? Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Chiripo chatinoziva ndechekuti isu sebato remusangano takagara pasi kuconference gore rapfuura. Tagara kuconference, conference ikabuda neresolution yekuti iyo tichange tichisapota kuti vaMnangagwa vatungamire kusvika 2030. Saka iyi resolution yakatoitwa nebato redu reZANU PF iri kutofamba ichienda mberi.
Ko zvakambonzi naivo vaMnangagwa havasi kuda kuti vachinje bumbiro remutemo vaMarapira?
Zvinogona kuti zvinge zvichidaro, asi chatinorangaridza vanhu ndechekuti ivo vangava vari pachinzvimbo chokuti vangava vasingadi, asi salistening president vanozosungirwa futi kuti vateererewo zvinenge zvichitaurwa nevateedzeri vavo mubato. Saka nechichaura nekufamba kwemazuva kuti bato zvarakataura iro kuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 tichaona kuti zvishande zvagoenda mberi nekufamba nenzira ipi. Asi pari zvino matauro akaita musangano wakabatana weZANU PF kuconference wanga uri wekuti ivo vaMnangagwa vatonge kusvika 2030.
Asi zvinoreva here kuti mubato munenge musina vamwe vanokwanisa kufambisa basa ravo mberi?
Hazvirevi kuti pane vari kushorwa kana vari kushorwa mukati mebato, asi zvinongoreva kuti ivo vemubato ndivo vanenge vatarisa pamukuru wavo voona zvakakodzera kuti apedzise zvinhanho zvaanga atanga zviri kuda kuti zvipedzise naiye.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutungamiri webato rinopikisa reNCA uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku.
Zvina kana musoro, zvinhu zvisina kana zvinobatsira nyika, uye zvinonyadzisa kuti Zimbabwe tega tega tongoita basa rekuti nhasi tauda kuchinja constitution, tida kuti president varambe varipo, yet president wacho wakataura kuti iye anoda kuteedza bumbiro remutemo sezvarari. Vanhu vasakanganwa kuti kubva muna 1980 kusvika pakazobva president Mugabe muna 2017 tanga taita makore anosvika 37 years tiri nemunhu umwe chete ari president, nekuti panga pasina mutemo uya wekuti kana munhu akaita president makore gumi ombomira. Zvinobatsira kuti nyika yaenderere mberi. Saka izvi zvaakuitwa nevanhu ava vautaura zvekuti toda zva 2030 zvinhu zvisina kana musoro, zvinhu zvinoda kukanganisira nyika zvisingatomboitiswa, kuti hazvifaniri kana kutombobvumidzwa. Kukanganisa kwakakura, asi bumbiro racho riripo harivabvumidzi kuti zvinhu zvakadaro zvidi zviitike.
Mungatsanangura here ipapo pamuri kuti bumbiro harivatenderi?
Chekutanga ndechekuti bumbiro rinotoramba ndo rinotaura rega kuti munhu haakwanisi kuita president wemuZimbabwe panodarika ma2 terms. Bumbiro racho rinobvumidza hee kuti munokwanisa kuchinja, asi rinoti pane zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuchinja muri kuparlamend mega uko kana musina kuenda kuvanhu paya inonzi referendum. Saka ipapo apa sekuzwa kwandiri kuita vari kuzviziva kuti zviende kuvanhu, vanhu vanoramba. Saka varoda kutsvaka dzimwe nzira dzekunyepa dzekuti aiwa tokwanisa kuita nenzira iyi haidi kutende kuvanhu.
Asi pane mukana here wekuti vakaendera mberi nezvavari kuita izvano vanokwanisawo kuenda kumatare vachizvipikisa?
Dzimwe nyaya idzi dzinoonetsa dare rinenge riri dare ragara ririko makoti atinawo. Vamwe vacho vari mumatare nyangwe vainesi vanototyawo vatungamiriri vehurumende. Saka kudare kungaendwa here? Asi haisiyo nzira yaifanira kuti vanhu vanyatsoti totemba nayo. Vanhu ngavatembe nesimba ravo ivo. Kune dzimwe nyika dzese pasi pose, kana musingadi chinhu cherudzi irworwu, munochirambidza imimi vanhu. End vanhu vanokwanisa kurambidza. Munoenda munoratidzira, munonoonesana navo kwese kwavari muchituti hatisi kuzvida, kana paa kuzoti panoda kuvhotwa munovhota muchidi muchiramba.
Nyanje munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Love Mo Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hechinoichi ziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushoropodza danho riri kuda kutorwa nedzimwe nengo dzeparamende dzebato riri kutonga reZANU-PF dzichitsigirwa nedzebato rinopikisa reCCC rinotungamirwa navasengezo Shabangu rekuda kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva inogarwa pachigaro nemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzura. Izvi zvinenge zvave kureva kuti nyika inenge isisaiti sarudzo muna 2028, vamwe vachiti vanoda kuti dzigozoitwa muna 2030. Vamwe vachinzwo vave kutoshevedzera kuti dzizoitwa muna 2033. Tingaona here pachizoita kushanduka kwepfungwa? Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaMukonza kuti vanoti kudini nedano iri.
Ndakatyabadzwa zvikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukota. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaisunga kuti zvatakabva mutongi waPresident Mugabe tichaonawo utungamiri hunoti ukatonge-tonge wosiyira vamwe, vamwe wouyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitasika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munoti iwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika?
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda emudiriri ari kuitwa navamangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba Munangagwa kuti baba Munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president has made many statements regarding the issue of third term, like I am not seeing just that. kati wanu warukulambo wa sisi sara wanu wanu iti nyo kuti edha endi mama wachangu wakuchema kwa wanu it's not about the president wanting the third term it's about the people of Zimbabwe wanting the third term now opposition is enjoying the call for president Idi Mangata to extend his term takaona even conference zakaitwa kubulawayo zanupf as unchain macocas meeting zvakaitwa kati baba munongo rambai miripo kusvika 2030 vamunanga kati hai ninge akazozorora but vanhu vari kungambowachinesa kuti baba rambai muchitonga saka vana vari kuchema kuna baba kuti baba mutaende baba mutaende ndozvirikuitika munyika yezimbabwe izvozvo
Professor Mukonza, manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai zvingaita here kuti baba wabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nokuti vanzi nevanhu garai
vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo asi mafungira avari kuisa pajekereraya handi mafungira akanaka handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi togoti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwo inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri womira inini ndaita pangu regai ndichiire vamwe chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuzanupf nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete nyange murimo muzanupf imomo vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangaga kana kuita zvitori nani
vatongogara mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo zanupf kune mbiri yemutemo kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvunza vamunangagwa muzanupf mune dhemokrasi nokaona munangagwa vaine dhemokrasi munhu anongotaura kuti vadhake hakuna anombunikidzwa saka pane vanofunga kuti isu toda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kucongress yedu yezanupf ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira but nemamiriro akaita zvinhu izvozvi vanhu vezimbabwe ndivo vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga vanupf opozisho nyika yose iyo munangagwa vachitoda
muzvinafundo Mukonza nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare nezanupf mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga
vakandemiri mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa nekuti maonero andinovaita inini ava vangoo vamwe chete nevekuzanupf
vatongogara zvinosiya papi remangwana izvi imi ndimi vari kunzi wechidiki remangwana riri mumaoko menyu inhaka ipi yamuri kusiyirwa
inini nemaonero andinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu ndosaka vanhu vachienda kureferenda kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sevana vezimbabwe inenge tiri danho remunhu mumwe chete ramangwana redu we take responsibility yezvinozoitika kumberi
avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki yebato rezanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakatura mashoko avo ekupedzisira vari muhofisi yeOval Office kuWhite House. VaBiden vatungamira nyika kwemakore mana uye vari kusiya basa zviri pamutemo nemusi wemuvhuro apo pachagadzwa vaDonald Trump kuti vatore chigaro chekutungamira nyika. Mumashoko avo vaBiden vakati vanhu vanofanira kungwarira nyaya yekuti masimba ave mumaoko eshoro machete. Mutori wedu wenhau weVOA Patsy Weda Kuswara anotipa nyaya inotevera yamunoverengerwa naMarvelous Mhlanga nyauye weStudio 7.
VaBiden vave kusiya basa vakataura mashoko avo ekuonekana neAmerika vachisiya vapaya mbiro.
Position of power in the hands of a very few ultra wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence that literally threatens our entire democracy.
Pane njodzi yekuti masimba ave maoko eshoro mashoma shoma. Injodzi yakakura vakaita masimba akawandisa pasina anovatsiura. Iko zvino, tiri kuona shoroma dzine mari yakawanda dzichitora masimba muAmerica. Zvinova zvinogona kukanganisa zvakanyanya nyaya yeutongo hwejekerere uye kodzero dzevanhu. Hakuchisina kodzero yevatori venhau yekuita basa vakasununguka. Hakuchisina vapepeti venhau. Madandemutande haachakoshese kuburiswa kwechokwadi.
Mutungamiri wenyika havana kubuda pachena kuti vaitaura ani apa. Asi dzimwe shoroma muAmerica dzakaita saElon Musk dzave bhande nebhurukwa navaTrump. Kunyangwe vasina kuvadoma nezita, vaBiden vakataura sevaishora mukuru weMeta vaMark Zuckerberg varidzi vedandemutande reFacebook neInstagram vati havachabvise nyaya dzemanyepo dzinenge dzanyorwa.
The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit.
Chokwadi chave kumbunyikidzwa kuitira kuti vane mari nemasimba varambe vachibudirira varombo vachiva varombo.
VaBiden vari kusiyawo basa vakwanisa kuunza runyararo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Chibvumirano ichi chakaitwa nezuro, asi chibvumirano ichi chichazadzikiswa nehurumende yavaTrump. Mutsamba yakaburitswawo nezuro, vaBiden vanoti vakatanga basa munguva yakaoma apo chirwere cheCOVID-19 chaipararira zvakanyanya uyewo pasina kugadzikana nekuda kwevamwe vatsigiri vavaDonald Trump vairatidzira vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2020. VaTrump vainge vakundwa musarudzo navaBiden. VaBiden vari kusiya basa mushure mekutungamira nyika kwemakore mana chete, asi vasina rutsigiro rwakanyanya kubva kuvanhu sezvo tsvakiridzo yekambani yeGallup iri kuti vanhu zvikamu 30% kubva muzana kana kuti 39% ndivo vari kufara ne basa ravari kuita. Nyanzvi yezvematongerwo enyika ichiongorora nhoroondo yevatungamiri venyika paVanderbilt University vaThomas Schwartz vanoti vaBiden vacharangarirwa zvichienderana nekuti vaTrump vari kutungamira sei.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans.
Ndokusaka ndakaudza chikwata changu kuti ibvai magara manyatsosuma hurumende itsva iri kuuya yavaTrump kuitira kuti tishande tose kuitira nyika yedu.
Asi zvakakwanisa kuitwa navaBiden vari muhofisi zvinosanganisira kugadzirisa upfumi uho wanga wananga kumawere. VaBiden vakaedzawo kupedza hondo dzeAmerica, asi vanoshorwa zvakanyanya nekuburitsa kwavakaita mauto muAfghanistan zvainzi zvainge zvisina kunyatsorongeka. Mutungamiri wenyika akapeta nekutenda vanhu nekuvapa mukana wekutungamira.
I still believe in the idea for which this nation stands. Nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard.
Ndinotenda mune zvinomirirwa nenyika ino, nyika yekuti matare mapazi ezvemitemo anoramba achiita zvaanosungirwa kuita mubumbiro remitemo. Iko zvino yave nguva yenyu yekuramba makarinda kuona kuti nhaka iyi yachengetedzwa.
Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau Patsy Winda Kuswara weVOA News ari kuWhite House. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe. Tevirai VOA Shona nemuvhuro ndira 2025 kuti muone zvizere kugadzwa kwava Donald Trump semutungamiri wenyika yeAmerica wechimakumi mana nenomwe pamadandemutande eVOA Shona Facebook, VOA Shona WhatsApp channel, panepfenyuro nepa www.voashona.com.
VaTrump vachatora mhiko yemutungamiri wenyika
ichatungamirwa nemutongi mukuru wedare repamusoro-soro reSupreme Court Chief Justice John Roberts pamberi peUS Capitol muWashington DC nenguva dza 12 o'clock masikati ET 7 p.m. nguva dzekuZimbabwe. Dare reSenate riri kuenderera mberi richibvunzurudza vakadomwa kuva makurukota nevachatanga kutungamira nyika nemusi wemuvuro vaDonald Trump. Vamwe vabvunzurudzwa nhasi vanosanganisira vaDoug Burgum vakadomwa kuve gurukota rezvemukati menyika navaScott Bessent avo vakadomwa kuve gurukota rezvemari. Nezuro vamwe vane chitsama vakadzingwa mudare mushure mekuratidzira paibvunzurudzwa senator vekuFlorida vaMarco Rubio avo vakadomwa kuve gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kuitika izvi ndingati maSenate confirmation idanho riri rinokosha ende rinoitwa vachitevedzera constitution yeAmerica. Iri danho iri rinoitwa kana pakaitwa tingati maappointments anenge manominations anenge aitwa naPresident. And kukosha kwakaita prosesi ndiko kuti zvinhu zvinobatsira pachirungu zvatingati machecks and balances emuhurumende, kusanganisira kuti kana munhu akadomwa naPresident kuti ave achizotungamira rimwe bazi rehurumende, anofanirwa kuva achizovhenekwa kuti maqualifications ake akakodzera here, achionekwa achivhenekwa neSenate iyo vanenge vachigara vachimubvunza mibvunzo yakasiyana-siyana.
Muchitarisa mibvunzo yavari kubvunzwa nemhinduro dziri kupiwa zviri kuenderana zvakadii neshuviro dzinenge dzichitarisirwa neveruzhinji?
Tingati vanhu vakadomwa kuti vaite manominees vanhu ndingati kuda maybe vakadomwa naPresident vachionawo kuti vanhu vanokwalifaya kuti vave vachigarawo pazvidhano izvozvozvo. But tikuona kuti vakawanda veruzhinji vanova vachipikisana nevamwe mazitawo akaiswa ipapo, nokuvachisanganisirawo history yevanhu ivavovo in terms of atingati pachirungu maideologies avo kana kuti mafungiro avo pane dzimwewo nyaya dzakasiyana-siyana.
Zvinogona here kuita kuti kuseri kwekubvunzurudzwa kwavari kuitwa uku zvigonze uyu hationisi anokodzera obva aregera kuzogadzwa pazvigaro zvavakatarisirwa kupinda?
Hongu, zvinhu zvinokwanisa kuve zvichiitika. And I think panotoine yatingati good example yakaitika nangu havo vanga vasati vaenda before the committee ya Attorney General anga kaselectwa navaTrump uyo akazobudawo zvekare muresiyoyo nokuda kwokuti vanhu veruzhinji vanga vapawo maconcerns avo. Zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika zvekare kumanominations ekuti panoitawo munhu anenge avhunzurudzwa kuonekwa kuti haave achikodzera kuva achigara pachigaro ichochocho. Committee inokwanisa kuramba munhu iyeye kuti ave achiconfirmwa.
Vanoongorora nyaya dzemitemo vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvemoto uri kupira kuLos Angeles uko kwafa vanhu vasere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001202465038. Taba tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Diri muWashington, D.C.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.